A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 3rd, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about hunger in Zimbabwe amid a devastating drought.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can join us at www.voazimbabwe.com for English. For Shona, you can go to www.voashona.com and Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us, tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about hunger in Zimbabwe.
The World Food Programme says millions of Zimbabweans are facing severe hunger due to prolonged drought and an economic crisis fueled by hyperinflation. The WFP is appealing for financial aid to help raise over $200 million to buy food for more than 4 million people in the first few months of this year. It says firm pledges are urgently needed, as it takes up 3 months for funding commitments to become food on people's tables.
Years of drought have slashed food production in Zimbabwe, once a Southern Africa breadbasket. Last year's maize harvest was down 50% compared to 2018, with overall cereal output less than half the national requirement. By August of 2019, WFP was forced to launch an emergency lean season assistance program to meet rising needs months earlier than anticipated.
And the deepening hardship is forcing families to eat less, skip meals, take children out of school, sell off livestock and fall into a vicious cycle of debt. There is little respite expected for the most vulnerable, including subsistence farmers who grow most of Zimbabwe's food and depend on a single, increasingly erratic rainy season.
This season's rains are again late and inadequate, with planted seeds having failed to germinate in many areas. Forecasts of continuing hot and dry weather in the weeks ahead signal another poor harvest in April, putting lives and livelihoods at risk.
And the situation has been worsened by the government's failure to provide the much-needed food for its own people due to financial constraints.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back. World Food Program ithi indlala ekhona eZimbabwe yamangalisa okumangalisayo. So ke ngokukhuluma kwabo bathi kulabantu abedlula 5.5 million abasemaphandleni kuzobuya 2.2 million abakhona ngale ke emadolobheni abalambayo okunye okumangalisayo. So ke World Food Program ithi sebecela imali ebantwini kumadonors kumakampani emazweni athiyeneyo ukuthi kudingelwe ukudla abantu beZimbabwe. Badinga $200 million yokuthi kudingwe ukudla. So ke uhulumende weZimbabwe laye uzamile ukuthi adinge ukudla lapha lalapha kodwa ngani kwehlule. So ke kodwa lokho bephanda ukudla besenzela ukuthi ingxenye bangakuthola kwezinye indawo. So ke ngenani kuhlelo khona manje sixoxeni ngokwenzakala eZimbabwe. Kambe wena lapho khona ngapho ungenzani ukuthi uthole ukudla, kumbe lapho ukuthola khona ukudla ukuthola kubani? Asixoxeni kunjalo kwemfundo.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tinokuchingamidzai pachirongwa chedu cheLife Talk chekutanga musi wechishanu pagore ra2020. Tinochingamidza uyezve tichitenda Mwari kuti takwanisa kupinda pachirongwa pano uyezve kuti takakwanisa kupinda mugoredzva ra2020. Nasi tiri kutarisa isu nedambudziko ratekeshera munyika, dambudziko rekushaika kwechikafu uyezve kusanaya kwemvura nezvimwe zvakadaro. Saka tiri kuda kunzwa kubva kwamuri kuti kwakamira sei kwamuri ikoko. Muri kuzvigona sei nekuti hurumende iri kuti iyo parizvino haina mari yekuti iwane kweiyo ichitenga chikafu, asi takanzwa zvakare kuti hurumende iri kupa zvinhu zvakadai semupunga kune dzimwe nzvimbo, asi vazhinji vari kuti saka tichange tiri pano tichizeya kuti kwamuri ikoko kwakamira sei. Masangano akadai seWorld Food Program ari kutaurawo zvakare kuti pane vanhu vanodarika 4 million vari kudaiwo chikafu chekuti vakwanise kunge vachirara mazuva nezuva. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa. vachiti ivo vari kuedza kuti vabatsire nekutsvaga mari yekuti vawanike vachitenga chikafu ichi. Asi tisataenderera mberi nehurukuro yedu, toda kuti timbonzwa zvaitika nhasi muHarare kunzvimbo yechikuwadzana apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari pachirongwa chavo kukuwadzana uku. Asi vanhu vabva vakwanisa ivo kunge vabvunzwa vachitaurawo navo vachitaura kuti vanga vari kuda zvinhu zvakadai sezvokudya nyama nezvimwe zvakadaro. Vamunangagwa vakati kwete vanhu ngavawanikwe ivo vachidya muriwo, regaitinzwe kuti vanga vari kuti chii. Pane nyaya yedu yaitwa naBlessing Zulu, asi tangotora mazwi kuti munzwe zvanga zviri kuitika.
Nyangwe tina matambudziko atinawo sehurumende, hupfu takati kudzoke kanditi wawa kuita 105 grams kuzovandoita kuti huchiita $50. Uwo ndo murayiro watinenge tapa. Kana kune makoronyera vanozvina mubhizinesi vasingatevedzi zvinenge zvarongwa, nokuti ivo tinovapa mari kana chifana kuti vatengese toti kuda $100 toi subsidy. Zvino kana akutengesa anenge akuwana paviri soro yavo.
Mumiriri wekuwadzana East mudare reparamende vari munyori mukuru weMDC vaCharlton Wende vati vamunangagwa vari kuratidza kuti havana sungawirirano nevanhu.
Tashamisika zvikuru nekuya kwaita vamunangagwa vachizoita clean up campaign yavo kuwadzana musha wakachena. Tinogara tichichenesa but semunhu auyo semuyenzi vauya vakachenesa sekutaura kwavo kwavaka vachiita, but azoshamisika nemapindiriro avanga vachiita kunhunha dzevanhu. Vanhu vari kutambudzika mukuwadzana, vanhu vazhinji havana mari yekuendesa vana kuzvikoro, vazhinji vari kutambudzika kuti vawane chekudya, vari kunonga svosve nemuromo. So ndashamisika chaizvo zvekuti semutungamiri wenyika varatidza semunhu asingazive magariro ari kuita vanhu vavanofanira kunge vari kutungamira.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa isu mazwi emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tikanzwa Wende vachitaurawo maonero avo pane zvanga zvataurwa nemutungamiri wenyika. Asi chanyanyobata ndeve cheve veruzhinji ndechekuti panzine veruzhinji vemunzvimbo iyi vanga vari kuda nyama vachiti ivo havachakwanise kunge vachitengera mhuri dzavo nyama. Vamunangagwa vabva vati aiwa, zvakakosha kuti vanhu vadye ivo murivo, sezvo vanga vari kuti ivo murivo ndoinoita kuti muviri yevanhu ivakike zvakanaka. Asi tiendererera mberi tichikupai zviri kubuda ipapa, totarisa zvakare zviri kutaurwa izvo nesangano reZimbabwe Farmers Union panyaya yekushayikwa kwemvura pari zvino, uyezve nekukosha kwakaita kuti varimi vawanikwe ivo vachirima mbesa dzinokurumbidza kuti dzibude. Tirikaitinzwe zvataurwa izvo nevamwe vamiriri vesangano iri.
Nguva ino mvura yacho hatitotoinzwisisi nekuti zuva raita muZimbabwe rakanyanyisa. Saka apa iri kuvimbisa kuti pamwe ingangonaye dzimwe nzvimbo iri kumboti naye naye. Takutokurudzira kuvarimi vedu zvakanyanyanyanya kuti zvekutodyira chibage tikuona kunge mwaka watosiya.
Zvii zvamungakurudzire kuti varimi vawanikwe ivo vachidyara panguva yavakatarisana nekunonoka kuuya kwemvura?
Takutoda kudyara mbeso dzinenge mapfunde nemhunga zvinokurumbidza kuibva, kwete aya mapfunde anoreba serekaya asi mapfupi anokurumbidza kuibva, nekuti iko zvino zvemwari kwaoda hausisina kumira zvakanaka zvachose. Saka situesheni yatave nayo yave yekutodyara nehungwaro, uye kudyara kwachona hatitatotedzeri zvezvekuti tedyara nefetilizer panguva iyoyo. Kwakuti ukadyara uchimirira kana mbeso dzabuda, uona kuti mbeso dzachona dzabuda zvakanaka here, mvura kudenge iriko here, uchiisa fetilizer. Nekuti vakatodyara nefetilizer vari kutochema nekuti changuri kubuda nekubva chanzi nezuva nekubva chatsva nekubva chaoma kuoma chaiko chaiko. Saka hatichatozivi kuti mwaka uchina tiriendepi nawo. Saka tiritokurudzira mbesa diki kunyanya masmall grains ndiwo angatotiyamare panguva ino yatiri nesituation yatinayo muZimbabwe, nekuti mvura yachona kudenga hamutorina. Iri kungoti pano nepapo yawarawadza yaenda, apa pano yawarawadza yaenda. Saka hatichatozivi kuti takanangepi. Sizon yedu yakatomira zvakashata zvachose. Apa tihamuna January vazhinji vanga vakangoprepare minda vachitarisira kudyara, havana kana kudyara kwachona mvura yachona yakabva yangotiza. Takutoendisika kumwedzi mvura isiri kunyatsonaya zvakanaka. Saka tiri kungokurudzira kuti mvura ikanzi yanaya kutokanda mbesa dzinokurumbidza kuibva kuri nani. Kana zvazve chibage takutotarisa kuti mbeu tiye tinana tsoko tinokurumbidzisa kuibva pamwe tikaedza itikoko zvingatibatsire kuti
Aiwa apo tirikunzwa isu hurukuro yataita neve Zimbabwe Farmers Union vachikurudzira ivo tatirikutaura na amai Margaret Hoshiki veZimbabwe Farmers Union varikukurudzira ivo kuti kana vanhu vachidyara ngavadyare mbesa dzinokurumbidza kuibva saka ndosva zviri kuitika ipo pano asi nyaya yedu huru inyaya yenzara yatekeshera munyika tinoona kuti madamu akawanda arikunzi ivo pari zvino haana mvura yakakwana nezvimwewo sezvo mvura iri kunetsa kuti haisati yanaya parizvino uyezve iri kunonoka kuya saka tichange tiri kukurukura nemi kuti mutipewo pfungwa dzenyu kwamuri ikoko kuti muri kuzvigona sei pane zvamuri kuita here zviri kuita kuti muraramise mhuri nezvimwe zvakadaro pindai muchirongwa uyezve kana muri kunyora namba dzenyu nyorai makaisa macode numbers enyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakufona modzvanya zvakare pakanzi share kuitira kuti kana mapinda pachirongwa vamwe vagokunzwai.
Yes, yes, bona ke okhona lapha ke esindebele nabantu bayangena sibese yabona kulothandiwe kumbo uthi litshona njalo emsakazweni siyaphila kakhulu omunye utsho njalo nguphamela khumalo lo fortune sibanda uthandiwe kumbo uyabhala lapho uthi indlala esemakhaya iyamangalisa zihlobo zami sekubuyela endlaleni ka-2008 so uyatho lapha ke uthandiwe liyamuzwa lani uyakhuluma aphinde ethi kungazani kunzima esibhekane layo kubese kubuya ke uphamela khumalo ukuthi indlala yalonyaka ifana naleyana eka-1947 so singazi ukuthi ababekhona ngesikhathi sika-47 bathini ngendlala yenaleyo so sicele ukuthi kubuya abantu bathize babuye bezekhuluma khonapha-ke kustudio 7 kunjani kolapho mabulas
aiwa kunewo vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kunzwa isu zviri kutaurwa neveruzhinji panyaya iyoyi yenzara saka tichange tiine vanyarikani vedu vanobva kuZimbabwe Farmers Union tiri kutsvaga amai Margaret Hoshiki vatambotaura navo kuti vauye pachirongwa vataure asi regai tichingamidze vari pachirongwa chedu pari zvino tina Chenai Hoga ari kuti ndapinda muchirongwa Madzimbe ari kuti maswera sei aiwa kunota swera zvakanaka tinotenda musiki nekuti takakwanisa kupinda mu-2020 takasimba Simbiso Makwarimba ari kuti hey there studio 7 muri sei sei kunoti riwadi Sydney Zirenyika ari kuti hello VOA Pamudzo Bennett Hanzi hallo kwauri ikoko Kennedy Zitsato hanzi maswera sei iko pa studio 7 live talk aiwa pano tiriwadi zvedu Jairos Nandoro ari kuti hello Justin Paraza hanzi VOA I'm connected anateka Seth hanzi hey kunzima chokwadi Fraser Chicks Nathan hanzi maswera seiko vateereri veVOA pano pa live talk aiwa nyorai namba dzenyu tiwani kwesu tichikufonerai makaisa zvakare macode numbers enyu tinzwe kuti vari kumusha uko muri kuvabatsira sei panyaya iyoyi yenzara.
Now we've got our first guest, and that is Mr. Mandla Nkomo. He's an agriculturalist. He's based in South Africa. Mr. Nkomo, welcome to the program.
Good evening, Gibbs, and good evening to your listeners. It's really great to be on the show.
Thank you so much. Now, Mr. Nkomo, you see what is happening in Zimbabwe. In terms of hunger, you know, the World Food Program is saying that so many people are actually on the verge of starvation. So what's your take on the hunger that is gripping the nation?
Well, I think the best way to describe it is that we are really facing probably one of the worst food security situations in the country's history since independence. It's not common that you've got two poor rainy seasons following each other. And as a result, the situation right now is that not only are we facing a human hunger situation, but also for the livestock industries, we are really staring at one of the most challenging years in our history. And I think it requires uncommon ideas and uncommon action to save us from the situation.
Kodwa ke kunqabelwa njani konke khonokho ke wena ngombono wakho labantu kanyazana batholi okumele bakuthole ukudla lento ezinjalo.
Yeah, kukabili kids. I think mina ngokwami engingakutsho ukuthi kulabo abantu ikakhulu abasemakhaya asebe bekane lohlupho lwendlala. Inhlanganiso lezi zakwamanye amazwe ama-NGOs yibo abantu engibona ngani bangasiza kodwa sikhumbuleni phela ukuthi umumbu we are short in Southern Africa yonke iZambia ngoba babele abazange baba le season enhle ka 2018-19 ama stocks abaphansi so angikholwa ukuthi bazathengisa iMalawi layo kuyafana iSouth Africa yiye ngani ile carry over stocks esineng kodwa nxa ngithi ngiyakhangela because iSouth Africa is supply GMO mepha kusoze kuvumakala othi umumbu wabungene so kutho ukuthi umumbu esizawuthola thina mhlawumbe yabuvela ko-Mexico or maybe uvela emazweni afana labo-Kenya but iKenya layo has had a drought for the last couple of years so ukuze umumbu uzofike elizweni kuzathatha isikhathi mina isixwayiso engingasitsho ukuthi whether ngama-NGO kumbe nguhulumende ngokwakhe nxa besenza amalungiselelo kabakhumbule othi lo nyaka nxa kuvama ukuthi kuthatha 4 weeks ukuthi ngesikhathi uthenga umumbu ufike ezweni this time kuzathatha maybe 3 times that ngoba uzabe uthengwa endaweni esikhatshana so abantu kufanele silungiselele indlala iyenzeka kodwa indlala iba lo le esingathi impact enkulu kusiya ngokuthi wena uzilungiselele ongakanani isiqwayiso sami ukuthi kasilungisele nini ngoba sikhangele sonke indlala sifikile endlini
yes wankhulu ke ubambe khonapho Marvelous
aiwa kunawo vari pachirongwa regai takamirira zvedu kuti tinzwe vachange vari panhare dzedu tombokuchingamidzai tichionesana ipo pana pana Carol Mpila Brook ari kuona nesu Agnes Muvindi ari pano Talent Muchema ari pano anyorawo zvakare Ignatius Tinashe ari pano asi ndiri kunzwa kuti pane muteereri ari pano kola hello
hello makadizve
aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
Cape Town, South Africa.
Kwakadiko Cape Town.
Cape Town kuri nanzo.
Ehe, muri kuona sei nyaya ye dambudziko renzara ratikeshera munyika.
Nyaya yenzara inotoda ndisingazivi hurumende kuti zvipi zvayakagadzira asi ini ndinobva kunjanja kuchivhu. Ndanga ndiriko muna November imomo ndonga rakasvika kuna musi wa 12 November. Mombe dzakafa zvekuti vanga vachikwanisa kunge vachirima vachizvibatsira nemombe dzavo hakuna nemombe raine zvakaita sedzvimbo yedu yese vanhu vakafirwa nemombe zvekuti nzara yacho izvinezvi inenge yakatomultiplier zvekuti hakuna munhu anokwanisa kuti anga achizvibatsira because mombe ndodza dzichikwanisa kuti aine mombe anokwanisa kurima apo nepapo saka izvinezvi kana zvava zvekutimba izvinezvi mvura yacho hakuna njanja yakatoomerwa zvokuti kana vatingati maminista kana vanani haina anoona yekuti vanhu variko vachatofa nenzara zvekuti chero kuvatumira mari havana pavanokwanisa kuti tida kuzonoitora chazonoitora kwakati zvinhu zvacho zvakanyanya kuomesesa
saka imi muri kubatsira sei vari kumamisha ava mataura kuti maamuriko uyezve makaona mombe nezvimwewo zvichifa
kuvabatsira kwatinotongoita kutongotumirawo tinoisa zvinhu kumabhazi ikoko kunana munhenzo anana chiwa then izvozongonosvikawo nekuti kana chero kuvatumira iri mari ivo vakaira vangonovichinja vakangovharwawo navavhara kuti taakukuchinjira kumabhondi mari haichatsototengi saka kunototumira ritori gosari ndo zvatinotongoita
aiwa zvakanaka zvakadaro tinokutendai chaizvo hanzvadzi muve negore dzvarakanaka
tatenda
ndiri kunzwa kuti tine vamwe kola halo kola aiwa taswera asi kola manje ndiri kuzoti muri kuda kuteerera program but imbodzikisai volume nekuti taakuzvinzwa tiri ikoko aiwa aizvinzvi maarit chaizvo endererai mberi nhasi tiri kutaura yenyaya yenzara yatekeshera munyika muri kuonawo sei makaenda kumusha here vari kumusha vari kukudzeiwo kuti kwakamira sei
ndiri kungonzwa ngavari kumusha kumusha hakuna mvura iri kunaya isingazivi kuti gavhmendi iri kufungira kune maitiro ekuitira kuti because mvura isi kunaya ndika inofanirwa ine backup plan yekuti vanhu vasazoe nenzara vati isingazivi kuti yakaronge ati muri kuona ipapo akoti negavhmendi yedu nenzara yega titoona chiramba chichoendera mberi gavhmendi edu haichionangana nedirection zvachose handi muri kunzwisisa tamatozoti hapatoni mahwana akatoshata serera tingatoiti
Saka imi muri kubatsira sei kumusha?
Murana nyadziri kumusha hapana zvimwe zvatirikungoita tirikungoti isusu tirikungobetsera mhuri dzedu chete handi muri kuona kutongotumira mari nokubatsira zvinhu but tetingotumira dzimwe ko dzimwe mhuri dzisina vanokwanisa kutumira vatori muzimbabwe imomo vachakwanisa kubetserwa nanani handi muri kuona situation iyoyo saka pano pari kunoita sungaiti
aiwa mashoko makukutu chitaure henyu mazwi enyu ekupedzisira
andoda kungoti zvoni muve nekuti tapina mugweredzo zvedu tichifara but situation yekuzimbabwe haisi kuti fadzo zvinonge isusu kuno kute tiri nani but hazvibetseri tirambe isusu tiri kuno tinoda kudzokera kumba vana vedu vanoda kudzidzawo muzimbabwe kata kuti nesituation iyoyoga zvakafana nemwanangu hatogoni kutsara shona inotomunetsa anoda kuti womwana aswera agara ari kuzimbabwe sazvinhu zviri kutotinetsa muno tiri munomo
Aiwa, thank you so much. Muve ne weekend yakanaka negore dzvarakanaka.
Aiwa, ndinofenda nokunipinda
mchete. Bye-bye.
Yes, lo baba, kuna manje ubaba Masuku enkabazwe. Baba Masuku, uchona njani?
Ndiyachona mfowethu, uchona njani?
Sicholile Masuku, wena ngoko nangapho ke obona okwenzakalayo khona ngapha emaphandleni endaweni ezijiyeneyo. So ke akutshela abantu ukuthi nxa kuyikuthi umuntu kala kudla. Ukudla kunikwa ngubani ukudla njalo ngubani okulungisayo njalo kutholwa njani nxa usiya kuthatha ukuthatha ngani into ezinjalo
uyazi mfowethu into engapha izihlazo kakhulu ngoba ukutholakala kokudla akuna ngezinye indlela okwamanje emaphandleni abantu babemeleleni igovernment iy'nhlelo zakhe zena ezazenzayo ezokuthi yabethathela abantu ukudla khonokho ukudla ongatholi utho ongamabhakede okubili okuthathu kuyabe kunikeza umuntu but neyindlela ungawukhayelisisa kusekuse yena uhulumende ukhanye ngani uyakujabulela ngendlela kuyabe kulingakhona ngoba indlela engayibona mina ukuthi mhlawumbe kukampena kwabo ngoba ngabe sayizili liyana mpelampela nje akudala akunamuntu ongavuka ekuseni siyahlala laphana emelela into angayazile ukuthi kuyanini njalo kukunenge okunganani njalo khona ukuphila kukakeza mfowethu zama ukuthi kawe ngicela linike lokhu kumbe uyatholakala sekuthiwa wena ungaloluthi ihlangothi lowo ngwale ikhathi kuyinto enzima kakhulu njalo yazi ukuthi ngabe kuthiwa khona unkulunkulu yena uyasinceda lesisisa nje ukuthi ngabe kungaba lezulu ngoba izulu liyakhava konke lokho manje heyi azi ndoda ukuthi kulezinye iy'ndawo vele khona ukuthonda likathonda angazi ukuthi kumbe umbuso lowo kawukusizekanga kangako kumbe yini angazi
ye kodwa-ke nxa sikhangela Masuku ukudla sibili nxa kubuya khonapho endaweni ezijeneyo ovele ubhalisa amabizo abantu ngubani nxa ungasitshela abantu nje khonoko
lapha kubhaliswa ngokuthi isobhuku uthini yena kumbe amakhansela amachairman wena lawa asendaweni liyabhalisa kube sewukhandisa ngendlela naleyo ukuthi ikhansela sisiyathatha kukuthi uyabe semoteni naleyo kuya lokudla kuvela khona ngale lapho kuvela khona umuntu uyabe lebhuku lakhe vele esemoteni yona leyo so ngezinye indlela sithi thina ukhansela ngomnikazi wento zonke akulo omunye umuntu omphikisayo angathi uswelile uswelile ungathi utholile uyitholile kamakhansela amaningi uyabona ukuthi ungakhangelisa ngawuphathe i-one so ngezinye indlela kutenzela ukuthi nxa ungekho kuyena leyo phathi hawu sekunzimeni okukhulu kakhulu ya sekunzimeni okukhulu
kakhulu siyabonga kakhulu-ke Emasuku ungadiwa nokusasa bam
nami ngiyabonga
ye so he's saying that the councillor is the ultimate decider of whoever gets food and who doesn't get food. So at the end of the day, he says, you know, if you belong to a certain party, they don't give you, or they give you according to the party that you support.
I what name mom tereri pa nare parisino. Hello, caller.
Hello, tete mazela. I'm koma jibs mazela se.
I what do what do what do. Shaka mira se iko iko.
Ah, tere nani tete kuno.
Yebo
mfowethu kunjani
hayi kuyaphila mfowethu injani
hayi mbijani hayi kulungile sikuzwile baba now it's same to you same to you ye kube njalo lakuwe
panyaipane ma solution akati maviri ati pane long term solution pane short term solution
taurayitinzwi
short term ndo yekuti mwe kana tikapinda zvara totanga kutaudza zvama NGO vana Care Oxfam Planned World Vision ndo short term asi long term ndo yakanyodiwa chezvaive kuti murimi anofanga kupa equip Bamdara vara tingorima vana ndakakura ndiri murimi pachangu vabereki vangu vairima vana sekuru vana baba vangu vaingorima
ndiri murimi
ya ndiri murimi kumushaga chitori neprani
taura itinzwi
yatatorima zvitori productive ndatoziva kuti mota yeGMV yaizonyura ichitakura chibaga kumba haiveni vamwe varimi vari kumushaga chavo ndipopurira kuti ndatorima zvinotozikanwa problem iripo iko zvino ndekuti murimi haasi haana haasi ipidha haana kunge hakwanisi kutenga mbeu kumakonsidiko kana kupanda kana kupayonia kana uyeni seed company nokuti maprize ava kudhura kana mukatira kuti ZFC chachaiyo makastoma mukaita research kuti makastoma ZFC anhu angani kana Sebo Chemicals yaya ichikooperata kwekwe kugadzira feedline nyika inge yakanaka vanhu vachikwanisa kutengera mbeu vachirima apa takungoita sekuti munhu wese vanhu vanogona kurima kuzimbabwe asi kuti panoda malong term kuti government igachigazeta igadzirise zvinhu kuti makambani aya atange kudzoka back to normal atange kuoperata achigadzira fertilizer kaiyo Sebo Chemicals ZFC chigadzira nemishonga nemefertilizer masidiko vana vadzara nyika dzenizara nyika vari chairman kusidiko I remember hazvazi takanaka mani vanhu vanogona kurima kuzimbabwe
saka imi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii
ndandokwanisa ngoti kana dei ndaikwanisa kuwana mukana wekutaura navo ndizongoti ngavagadzirise zvinhu vakagadzira izvozvo kazvoita sekuti tisaramba chinguva blema pose pose ngavagadzirise kana vakagadzirisa kazi zvinhu zvakaita sezhara izvozvo zvifanga kutendekwa kuhurumende bhozi kare vanhu vaingobatsirana munharaunda dzavanogara yara yanga isingamboiti kutsiridza zvatakuona pamaheadlines yange nekuno yange nepasi rese zvakuzikamwa kuti zimbabwe ine zhara iyo yanga iyo yaifita dzimwe nyika musadhi murimi anda kuva ekuti tasai mune vanhu vakapuwa minda muna 2000 vaya munhu anenge asina kana bhara achipuwa 50 hectares haasi equipped munhu iyeye technical know-how chaiya munzvimbo yairi yaitwa zvekurima mombe yaitwa zvemombe munhu avanotanga kurima mafunde imomo varungu vanenge vakatosavheya marijeni ayakuti vazi region inoi iri conducive kumbeu yakati region inoi iri conducive kumbeu iwo wotora munda wairimwa maorange wakuda kutanga kudzara mabhanana kana kutanga kudzara zvimwe zvinhu zvizvikwenyu wekitipika kuti pane chinobuda hapana chinobuda varimi ngavaive equipped zvemafinance tandai kana kuchiredzi kuna kumasettler farmers chake vairimwa nzimbe vanhu vatema vairima nzimbe kuya kumukwafino vari equipped kwete maovhet akazotora minda ainzi masettler farmers vanhu vatema vanga vachirima chuga ichiwanikwa munyika kuti vachibatsirana navarungu
aiwa pakanaka
ndo vaingorima chete asi kuti vanhu vanda izvizvo zvekuti Care kana Oxfam zvinhu zvokuti mangwana futi chete yakungotema kuti zhara nokuti Care haikwanisi kupa mbeu inokwanisa ngouya nechikafu chemusumwe but negore rinova tine zhara futi saka government ngaistabilize zvinhu Sebo Chemicals yofamba ZFC yofamba
aiwa
payonia omazidzwa atinoziva zvinhu zvonaka munyika
aiwa manyatsotaura mashoko akanaka chaizvo mukoma Donald muve nezuva rakanaka
aiwa maita basi
bye.
Yes, silo na kota singa hambi kuye wati siye kubaba uMandla Nkomo. So, Mr. Mandla Nkomo, I think you heard the last caller talking about, you know, expensive farming inputs. So what can be done by the government to make sure that maybe farming inputs are accessible so that maybe the people can mitigate against drought and other things on their own or some of those kind of things?
Ya into engivumelana layo ngesikhulumile sesanda kuphela kathesa ikuthi uqinisile nxa isithi abantu bona ukulima bayakwazi kodwa into engani yaswelakala ukuthi umumo wezomnotho yiwoqina usenza ukuthi izinto zokusebenza whether zinhlanyelo whether ngumvundiso whether you know ngama tractor kumbe yini kunzima ukuthi abantu bakuthole kuliqiniso lokhu ukuthi i-long term solution njengoba ejile umfowethu lo besanda kukhuluma ikuthi kasilungise senini umumo wezomnotho ngoba i-private sector yona ngokwayo ilawo amandla ukuthi ingavuselela i-agriculture kodwa nxa kumele uqale uye eqoqote e-reserve bank okuyacela i-foreign currency ukuthi uyayi-import ama-inputs owadinga ukuthi upheke leyo fertilizer kambe sure kungasebenzeka njani kodwa xa kuyukuthi kuvumelekile ukuthi awu-price control entweni ezifana lalezo zisuswe abantu bakwanise ukuthi bazi-importela iZambia sikhula mina lawe iZambia ubuhlekisa ngayo ukuthi hayi listen asifanani leZambia. IZambia kathesi has gone for almost 14 years ingazake isilele umumbu. Yazi ukuthi bakwenze njani? They only fixed two things. They made sure ukuthi everywhere ama inputs ayatholakala. Either through a system ye government efficiency program kumbe ku private sector. Ba make sure ukuthi abalimi lokho abakudingayo bayakuthola. Kwaba le predictable pricing. Ayikhona i-pricing le ukuthi ifuna ukuthi sithenge umumbu at 10 times the price of everyone else in Southern Africa. It's not going to work. And Zambia is living proof of what is possible if you implement forward-looking and actually progressive agricultural policy. The farmers will sort out the rest. That's what we need. We don't need government to command everything. You know, including agriculture, it's not necessary.
Yeah, huh. Well, you see, our colleague is telling me, "Konapo, start to baba, kumbe umama uslona, slona gunjan." Slona, ukone kumwe nkumbe uslona. Hello, ukone kumwe ngona, kumwe maluwan. Hey, uanzano kumwe la kuri alama ukona lokumbe kaku. Slona, ukone kumwe. No, over to.
Aiwa, kuna wachango bakupinda mchirongwa. Tiri kutaura isu pamsoro pekuoma kwa kaita zvinhu nyanya panyaya yechikafu. Saka tunokutenda ichaizvo kuti muri pano pachirongwa chedu. Regai timboverenga zvamuri kutaura ipo pano. Vazhinji vari kutaura mafungiro avo uyezve vachitaura ivo kuti zviri kufamba sei. Asi ndiri kunzwa kuti Gibbs, you have a call.
Usilona kutase kona napekumane. Silona, kunjani?
Hadi njani baba
ke? Siyapi lungapi konapo?
Lapha ekhambile ulilima.
Ye, akusitele ukuthi kona ngapho kudla kunjani, kumbe indlala.
Hayi, indlala ibhasile lapha kulazulu.
Pho manje kwenziwani konapho kudla lekuthola njani?
Konkuza nje lisithi izivini, kanti izanika nina abantu yanika sebefile yini.
Bathini kodwa abalithembisi yini Slona?
Ah, baloke bethi bachadinga imali, bachadinga imali kodwa sike zwalute babagibe.
Nga usukusenzakala khona ngapho lapho elikhona, ukudla vele kuholwa njani? Akutshela abantu abangakwaziyo ukuthi kwenziwa so, uchasise sibili.
Ngapha siyabhalana amabizo besingalalo khona sikuzwanga kwamakwezindawo ukuthi kuyakhethwana ngapha.
Ye, amabizo abhaliswa kubani?
Abhaliswa kubo councilor lebo sebhuku.
Ye, kungabhaliswa ke sokuthwani?
Hawu, sihamba nje siyalinda lapho kufikela khona.
Ye, kufikela.
Ha, kulama centers nalabo ethekiwe kwabathi.
Ye, asithi khona lapho khona Slona. Indawo ezinjani kusiqambe kuseklinini ka kusezikolo kungakwangona.
Kuyabe kuholele ezitolo nasema growth point.
Ehe. Umuntu wabe evele ebambile khonapho ukuthi abone ukuthi uhamba kuhle ngubani? Ye.
Ngibonayo ukuthi kuya.
Qhubeka baba, qhubeka. Ye.
Ye, kuyabe ngikhansila kodwa isifiso sami besiyikuthi ngakuthiwa uhulumende yakha amadamu abantu bebe lama irrigation all over. Kube kungancedisi indlala bakabhizi.
Oh yebo phela ngapho kulime njani kwaza? Kweza madamu ame njani amadamu ena?
Kuleli lodwa kuphelele moza lalo futhi akalitshonanga bakatwayangayanga nje kuphela amanzi azivulela.
So manje amanzi ligcina
lingala ukuthi inkomo zisifa.
Lina njengezakhamizi aliyenelisi kumbe ukuthi lizame ukugebha inhlabathi iphume yena le yabe isikhona.
Ngathi kusephulayo nasibili inkokeli.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke phosela ukugcina baba.
Kumele ukugcina lokuthi ngayo kuthi ama-NGO zancedisa besiyacela amadamu ifulani ningi sibili engavalo ukuthi sibili lezifuyo zikhoye zitele ukudla.
Hayi, sikuzwa kakhulu Slona. Uthe ungabe usebulima kumbe emangweni?
Ebulilima
East. Siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa baba. Thank you so much.
Sibongile kakhulu ungena.
Yes, Pongakul, that is Mr. Slona. He says in Bulilima East, and he says, you know, they get some drought relief aid from, you know, some of it is it comes via crawl heads and councillors, and is collected at certain given points. Mm-hmm. But he says his request is, can the government manage to build any dams? So he's looking for somebody who can actually build dams for them, mm-hmm. because he says there are so many rivers. The only dam that they have is almost silted, so they don't get enough water there.
Mm-hmm.
Yeah. So I
aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa. Tinokutendai, handizivi ndiri kuzoti pana kola. Hello, kola. Hello. I'm not sure what's going on, but mukoma use muripo irapa.
Yeah, ndiripo.
Aiwa, tinokumbira kuregerero tambokubatsai kunguva yakareba. Tikutaura nemi muri kupi?
South Africa.
It's all right, Inzwi.
Hey, you don't go chema chema ni sunu suwa oma kwa saida kunji kwa hey.
Mm-hmm.
Hey, nae wangu tinziro otu, hey, mzara ya chwe ya nyanyo wano, wata hapana jirumbo chivi muka ba sofe. Baba dipuro misa 90 days kutu zirio, sana gana nasa, hapana kala chivurumbo, naka lukita peti tuwezi ya hey.
Munofa kumusha kupi?
I was like,
Tina Pitchings Ziva, varikuti ivo, please call me vane namba yeku Zimbabwe tichamboedza kufona. Fraser Chicks varipano, Jimmy Ben, Anzi Tanzwane namo, takungotora muri yese, kuno tonera nepamwe zvekumusha zvaramba. Caller, thank you very much. Mkoma Patrick, muripo here panhare?
Ndiripo sisina move nasera sera.
Ai watiri wadi kwakadi iko ikoko.
Chichemo chedu ndicho kungoti dei hurumende yedu yaziva iyo special hurumende yedu ya ZANPF yaziva musiano wekuva hurumende nekuva bato vatererewo zvino zvichemo zvevanhu voita zvido zvevanhu vasaita zvido zvavo tikatika ndakatarisana nemamiro aita munyika yezvino kuri kuchemwa nenyaya yenzara chikafu chiri kutaurwa endonyatsotaura pachikafu chatakaona chinoda kupiwa neUnited Nations ngatipiwe kuchizvarwa chese cheZimbabwe chisanzi ndechebato
aiwa mashoko makukutu
maitiro ayo makorega ega kuti pakaitwa madonation anobva kunze kwenyika vanotora madonation ayaya vovapinza muruvara rwavo voti ndeavo ngavape munhu wese zvisinei kuti akavavhotera anovatuka kana kuti anovashoropodza ndokunonzi kutonga vanhu zvinokatonga vanhu uchiti ava vadyi nekuti ndive kwangana vanhu vangafa nenzara sese
aiwa mashoko makukutu mombotaura mazwi enyu here iyo kuti makaigadzirira sei
dzokoro dzinotiwa sisi
mazwi enyu ye
ndiyo kungotema wakazi kuti tongoramba tichigomera tiri ipapo hatina zvimwe zvati kungoona kunze kwekusanduka kwemanhamba kubva pana 2020 kuenda pa 2019 kuenda pa 2020 ndizvozvo zvazvongoni
aiwa
chimo chedu ndechekuti minamata yedu su tichishanda chimuno muSouth Africa kungonamata takatarisa zviri kunyika ikokuti sinzi kwanza kuchauya chikafu cheUnited Nations ngavape munhu wese vasasarudza kuti ndewe ZANU-PF mundevere mushona muchikunda muchini nzara haina rudzi sisi
ameno apo tiri kuona mapicture enyama ameno kana mamamanzwa mutungamiri wenyika vachitaura ivo pavanga vari kukuwadzana vachiti vanhu ngavadye mirivo nekuti ndiyo inoita kuti muviri uvakike zvakanaka munoona sei mazwai
Sisi uko ndokunonzi kudada kwe wari mugomo ka kukumbira wari pasi mapfuwa kutaura kwe mutungamiri ikoko. Mutungamiri ane dzakakwana chaiwo ungabuda uchiti ihai murivo nyama
Aye watizotuka yedu
anotaura nemutungamiri
atizotuka yedu asi kungotiota atikuti taona picha yenyama apo tikaona zvakarewo mavheji anga ataurwa ari kubuda apa pa uye zvitanzwa zvichitaurwa kunzi aiva vanhu ngavadye ivo murivo ndounovaka muviri
ndozvinoita kamunhu kana uchinge wakurirwa nezviro zvaunenge wakavimbisa vanhu zvinhu zvese zvichange zvadzikira mutengo muzvitoro hakuna chati chadzikira ndiani angararama pasina iyo nyama handinyo nyama ndoinotipa maproteins tinoti karamba tongodlaiwo anonzi idlai murivo unodliwa nei iwo munjonjo here
aiwa tinotenda
hakuna
tinotenda hanzvadzi tichaedza kuti tiwane iyo bite iyoyo pavataura kuti vanhu vazvinzwire vega zvanga zvichitaurwa nemutungamiri wenyika asi muve nezuva rakanaka
tinotenda sisi mbavhi movone zuva rakanaka kwamuriko
okay bye bye.
Yes, Marvelous. Now we are joined by Mr. Vumani Ndlovu of the Rural Communities Empowerment Trust. Mr. Ndlovu, welcome to the program.
Thank you, sir.
Now, Mr. Ndlovu, you work with a lot of people in rural areas, and I guess you've been seeing what is happening in terms of drought and all these other issues. So tell us a bit about what is happening in rural areas where you cover. How is the hunger situation?
The north is quite bad. The people are starving due to the erratic rainfall that they've experienced since 2018. So we know that this is the successive year of hunger. So the dams are depleted. There is high rate of cattle mortality. People have failed to do anything that can at least sustain them in terms of food security. Due to poor rains, they haven't yet started any farming activities. So the situation generally is quite bad. People are starving. There is no food. They don't have money even to buy food. And the noise at the GMT is quite unaffordable. You know that a 50 kg bag of noise costs something like $205, something that the rural communities cannot afford.
Yeah, ngazi sikhangeleke kokwenzakala ezabelweni. Xa ukuthi abantu bethola ukudla bakuthola njani? Ngamafutshane sibili, 1 minute.
Abantu emakhaya sebedependa ngabantu abaphandle kwelizwe kuba inhlanhla kuzimuli ezila abantwana abangaphandle kwelizwe yibe zenelisa ukuthi at least zibaphathisele ukudla futhi labo abanye labantwana abangaphandle kwelizwe kuba nzima ukuthi benelise ukuthi bekuthenge lokho kudla yibo kambe uhulumende obezama ukuthi abadala abangaphezu kweminyaka engu-65 bathole amabele ngenyanga kodwa eqinisweni ibag ye-50 kg for ukuthi inganiphele considering i-fact yokuthi on average ifamily emakhaya ingaba labantu abangu-8 kusiya ku-10 so kuba nzima ukuthi ibag leyo baqede sikhangele futhi lokuthi abantu bemakhaya kabala mali yokuthenga ukudla i-10 kg ibiza imali ezifika ikhulu lamadola emakhaya sikhangele i-average of 8 to 10 people ingathatha 3-4 days i-10 kg so kabe
yes siyawuzwa kakhulu-ke sicela ubambe khonapho ngayindawo sesilo muntu ecingweni lapho Marvelous.
Hello caller. Hello Mkoma Fraser. Makadiko. Ata square, zviri sei sei. Taurai tinzwi.
Ko isise nguva yakomeka kanaka muzimbabwe tatichinda taingoona mota dzese Marori ana family choice achi maya nechidaga achinga nachekuna mazambi yopaone gara koyo vangwari kuti havasitibatira usi kuzvino kufamba sei kubatsirana.
Aiwa mashoko makukutu iwayo. Tipewo pfungwa dzenyu kuti 2020 saka muri kuiona yakamira sei. Aiwa tinotenda chaizvo kudya munyika uyezve nenzara iri kutarisana neveruzhinji. Asi ndiri kunzwa kuti pane mumwe munyarikani kana kuti kola aripo. Hello, kola. Hello. Vadziva muripo here?
Ndiripo zvima zve makasimba.
Aiwa vana dziva ndana sekuru vangu makasimba here ikoko?
Aiwa sekuru venyu vanenge vakatimbei bhati hei vari kuchema.
Machemeiko sekuru?
Vakuvara nenzara paZimbabwe apa hei.
Muri kupi ko dziva?
Aiwa tiri paborda paBeitbridge.
Pakamira sei paBeitbridge apa?
Tichikura taingoziva ende tichakugara kuBeitbridge taiziva kuti Beitbridge ndokunowanikwa mari kaisi.
Kwakamira sei mazuva?
Iko zvino ndokwaane nzara yacho chaiyo chaiyo.
Sei muri kudaro?
Ndo zvatiri kuona because tisi tiri kugara ikoko.
Ko panyaya yechikafu kwakamira sei?
Aiwa chikafu kuchiwana tinochiwana zvedu sezvo tiri padhuze nebhodha because tinokwanisa kungoyambuka pamhiri tonotenga bhati. Takabva kumusha nezuro zvatakaona handifungi kuti zvinhu zvinotarisika munyika yakanaka kudai.
Zvii zvamakaona hanzvadzi? Sekuru tati handisekuru muri sekuru.
Ava vasekuru ava kana makutodha hanzvadzi makakurasika.
Aiwa handisekuru makaona chii?
Ndakati drought iri kumusha kwedu ndinobva kumberengwa uko.
Ehe.
Mombe dziri kungofa mvura haisi kunaya. Zvino tiri kuona kuti nezhara iyo yemombe yekuti kana chikafu chemombe hachisi kuwanikwa mari haisi kuwanikwa tichavatengera sei vanhu vari kumusha chikafu.
Saka muri kuvabatsira sei vari kumusha muri ikoko kuBeitbridge sezvo mataura kuti muri pedo neSouth Africa paborda?
Aiwa tiri kutotadza kuti tivabatsire nenyaya yekuti mari haisi kuwanika asi bati marikore apfuura uyu taimbozvigona. Taikwanisa kuo kutenga tichinovatumira bati izvezvino sa 2020 watapinda mino tichadii.
Muri kubata mabasa api ipapo paBeitbridge apa?
Iko kuforoma zvidhinha.
Saka kuri kubhadhara here kuforoma zvidhinha uku?
Taibhadhara tichatanga iko zvino hakuchabhadhara.
Sa munorarama sei? Mhuri yakakura sei?
Aiwa mhuri yaisati yakura tichindine vana 2 hangu.
Asi kurarama muri kuzvigona sei?
Ndinozvandotaura tikakutanzidzira zvekungoti tiri kurarama sevanhu vari kurarama hatichakwanisi kana kutumira vari kumusha chikafu.
Aiwa mashoko makukutu. Munogona henyu kumhoresa hama neshamwari kumusha musati maenda?
Aiwa wandingatomhoresa ndiye mukoma wangu wandakasiya nezuro anonzi James Dio nehanzvadzi yangu inonzi Loveness futi ndongoto takatarisana negoredzwa siri nenhamo.
Aiwa pakanaka pakadaro, muve nezuva rakanaka.
Aiwa ndinotenda muzukuru wangu.
Bye-bye.
Let's cross over to Mr. Mandla Nkomo. Hey, Mr. Nkomo, your last words. Do you see any improvement in Zimbabwe in terms of, you know, farmers being empowered in one way or the other, even if there's drought, like maybe the construction of dams and all those kind of things? So what can be done? Just about 1.5 minutes.
Yeah, I really want to emphasize this particular point. Zimbabwe actually probably has the most number of dams per square kilometer in Southern Africa. We've got more dams than any other country in the region. So the issue is not dams. Ubabusilona ngumakhelwane wami iMoza Dam akhuluma ngayo ngiyayazi sengeke ngalima kuyo. Into ehluphayo eZimbabwe ukuthi ama resources esilawo sikakhulu wona lamadamu eqinisweni kasiwasebenzisi kuhle kithi. Kasiwasebenzisi kuhle. And yikho ukucina kusenza ukuthi lanxa sokumela sisize njengakathesi ngomnyaka we-drought. Ngoba indlela ebesivele siwasebenzisa ngayo kuma-irrigation scheme, sihlanyela izinto okungamelanga sizihlanyele. Kwesinye isikhathi abantu belayele ngama-extension officers ukuthi hayi kathesi sihlanyela lini lokhu, kathesi sihlanyela lini lokhu. Ngomnyaka wonje njengowe-drought. Kusiya ngami ngabe yonke irrigation scheme ekhona eZimbabwe, particularly eMaswingo lasemathebelele North and South, isiyahlanyela umumbu kathesi. Umumbu lowo buzasiza abantu, kodwa ungahamba kathesi kuma-irrigation scheme, uzathola ukuthi abaningi meba bahlanyelanga umumbu. Bahlanyela indumba, kumbe bahlanyela ama-vegetables and so forth. Kufanele siqondise, sihlele kuhle indlela i-agriculture eyenziwa ngayo eZimbabwe. Okwesibili, Gibbs, akasekele nini njengabantu ukuthi yonke into isolution esiyidinga empilweni sidinga kuhulumende. Kwaze kufike inini kuloyo kuthiwa dayihulumende, dayihulumende. Uhulumende uzasenzelani? After 40 years, siyakwazi uhulumende ongeneliso kukwenza. Kodwa thina siqoqa nenini njengabantu sizilungisele. Ngeke ngezwe kuthiwa like laba le show lapha abantu se-South abake bazokhuluma ngohlelo lokwemba ama-boreholes. That's a community initiative. I'm a member of that. And this is our drill ama-boreholes. And this is our equipper. Ukwenzela ukuthi abantu emakhaya lapho esivela khona bengasilela amanzi. Okwesithathu, isixwayiso sami kuhulumende Gibbs, sengizaqeda. Isixwayiso sami kuhulumende ukuthi uhulumende, umsebenzi wakho njengohulumende ayisikho ukuthi usibhabhule usibelethe njengabantu. Owakho umsebenzi ukuthi hlela ama-systems lama-policies azavumela ukuthi i-agriculture ikhule. Sizazenzela thina Gibbs. Sonke inhlanyelo siyakwazi ukuthi ithengwa ngaphi, sonke siyakwazi ukuthi i-fertilizer ithengwa ngaphi, siyakwazi ukuthi amasimu ethangakanani, zonke izinto lezi siyazazi. Nxa kungaba le situation esivumela ukuthi silime kungelahlo lokuthi umumbu wakhona ngawulima ngiyagcina ngiwuthengisele i-GMP nge-price ephansi kumbe njalo njalo, abantu bazayisolva indaba yendlala.
Yes, yabo.
Bese ngicina ngabantu benkomo, abantu abalenkomo, especially emathebeleleni. Can we not have a situation where u-2020 we are posting pictures of inkomo zisifa? We know it's going to be a drought. My question to all cattle farmers is, liyenzani kathesi? Wapha amalungiselelo eliwenza.
Awubona ngenkomo. Ye, enkomo baba ungadela kusasa, singasihambela nje. Siyabonga kakhulu.
Okay, thanks.
Yeah, I think we've got Joseph Chuma. We can ask him maybe what the government's doing and stuff like
that. Vachuma makadienyu tinokuchingamidzai pachirongwa.
Makorokoto egoredzwa.
Aiwa, nemakorokoto kwamuri. Tinoona vazhinji vari kutarisana nenyaya yenzara munzvimbo dzakasiyana-siyana. Uyezve nhasi taona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura vari kukuwadzana uko pavanzi nevanhu uko tiri kudawo nyama, vabva vati idyai mavegetables, anzi ndiwo akanakira pamuviri. Munoona sei mazwi aya? Nekuti vamwe vari kushorawo vachiti asi zvingaita here kana kuti kwete.
Hanzvanzi yangu isusu tichikura takakura tichidya miriwo iyoyo, and miviri yedu yakavakika zvakanaka tikagona kusava nezvirwere zvimwe zvakungobata-bata vanhu mazuva ano. Yes, nyama inodiwa zvachose, asi tinoziva kuti muriwo unotipa chinhu chinonzi raffage muchirungu, chinoita kuti digestion system yedu inyatsokunga zvinhu zvigadzirike. Kana zvakubuda zvinobuda zvibuda zvakanaka, zvinosara zvichivaka muviri, zvosara zvichivaka muviri zvakanaka. Chandida kutaura chikuru sehanzvanzi ka, uyu murume uyu abva kutaura manjimanji anonzi mukomoyo, ane refreshers chaizvo chaizvo, kutoti dai taigona kuti titranslate zvese zvaataura zviya zviya, taimuka senyika. Munhu ataura mashoko makukutu chaiwo anokashamadza kuti tichine vanhu vanofunga kudaro shuwa shuwa and vari kuti vari kuita sei yasingauye tibatsirane timutse nyika. Handiyo nguva yekugara tingoshoropodza chete. Ngatiite gore ra2020 tisaite gore rokuti takamirira kuti mutungamiri wataura chii saka regatichiite shoropodza, mhingi ataura chii saka regati gore rinoiri ngarite gore rokufambira mberi, gore rokuziva kuti hurumende handiyo baikatipa chikafu pakwako, hurumende handiyo baikaendesa mwana wako kuchikoro. Asi iwewe mabasi nai iwe uchadla zvezidya, haina mboti uchadla zvehurumende, yakati uchadla zvezidya. Saka tikangoziva izvozvo mabasa ako iwewe ndo achaita kuti uwe nebundutso muupenyu hwako, mumhuri yako. That is the basics, that's the common denominator yatopawo kunzwisisa tose. Tikarama tiva kugara tiita maamtitizi ekumirira kuti ndingatii saka isusu toti chii, hazitibatsire chunhu, hazitipe chungwa. Mangwana makungwana vana vanomukakudya chingwa, tiye nechingwa. Asi iwe ukarama wangogara hapana chinobuda, asi ukasimuka womira womiramira sewomambotaura kuti ari kuforoma zvidhina, foroma zvidhina zvako utengese uwane bundudzo rako iwewe nemhuri yako. Haikona kungoramba kuti angoshoropodza chete vankomo vaya. Ndoda kuti mutranslate zvese zvavataura zveze. We have recorded that. Please translate it into Shona, into Venda, into Tonga, into everything. Vanhu vakangonzwisa iyoyo nyaya iyoyo chete kuti chinhu chose chinoita kuti zvinhu zvifambe ikauya kana taangobatana chete zvinofamba zvinobuda. Asi tikarama chingochema chingoda kungokritiza zvachete, hamene tichabuda ipapo.
Yeah, thank you so much for raising that. So what Mr. Nkomo was saying is that, you know, the irrigation schemes that are there, you know, many people are actually planting beans, vegetables and other things, and not maize. So he says there are certain areas where there's water, where there's irrigation schemes. So on those schemes, people must go for maize, short variety and all those kind of things. Then he says, you know, people must do agriculture the right way and not depend too much on government. Say some people always for the government to help. So he says, you know, in terms of agriculture, it should be people-oriented than the other way around. So, briefly, that's exactly what Mr. Nkomo said. So, siyabonga kakhulu ngakho baba Juma. So, mbona zani isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye. Lamhlanje sesingani singamakhonapha, singazi ukuthi kumbe singafaka okubili kumbe okuthathu. Hayi, kukhanya ngizana kusavumi. So, okay, thank you so much for having joined us tonight. On Studio 7 Live Talk. We are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mandla Nkomo, an agriculturalist, and then Mr. Vumani Ndlovu of the Rural Communities Empowerment Trust. Thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on Live Talk. Join us again next week. This is Kip Chuba in Washington, D.C.
Tagurupano Tinashe Karombo, Uripano Yolanda, Makanaka, Uripano Joe, Munangu, Uripano Mainiko, Muripano Fraser Chicks, Muripano, and into Nimavla.
Neraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyurati.